Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 8/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichangupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti Amnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu zana nemakumi matanhatu vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye wopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetseka nawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhuna dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamujodzi Mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutonga zvakanaka, hatisi kutonga zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvino pari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana Miti Mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 FADAC Observer Mission yakaburitsa report inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbowo kunze kweAfrica nemumaopposition parties vemuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, dzadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechibvuno pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa akafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kunyunyuta here maringe nemabatirwo awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tarukano. Saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ando vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veAtuza vaHonorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura. Dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe. Saka ngatimirirei ongororo netsvakurudzo ichazoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana, munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tsono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mitemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva Honorable umwe umbowo hwacho unenge uri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare. Saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaminister of justice ndaakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi Mashonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha pavo.
Nzara ichinhu chakaoma, bhosi vanhu vazhinji vanotouya kwasabhuku vachichema chema nzara, zvinorosa sabhuku, chikafu chaicho chirikutonetsa, hakuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu, avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima, vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe pamwe chete Maneru wosira zvimwe vana.
Nzara iripo atina kana chinhu chatakambokowa kana chatakawana hamuna zvekuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodya porridge kubva kusenga kwozongoonawo kasadza kumaneru.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge iri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa saka vana vari kudya.
Kanzura muward 17 kumudzi vakingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha, inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi maseri nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana maseri nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vagurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang nezuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang ava vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zviborani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvaukanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022, mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, laka parla chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani, kana kuti presidential board drilling scheme, vachirimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu, kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino, kunyange vakawanda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu remasvodaland west vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu ane musambo nekuti nguva idi zhinji kuti tichebasa inotopera kuchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai mezvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Angotiisira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga nemunhu zvekuita kuti tiwane mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuzvombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Tinoshenge yemvura kumombe inotoripa dambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Matambudziko ashaike, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano ariwo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafai amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Elias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoticholocho, Bhinga, Mangwe nebudilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu remashonaland west. Vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210, kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Pamusoro anakoma Jongana ndimire nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndinonzwa kuringe kulinge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja aagnest isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai chingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavanenge muchiita munyika muno, hamuchabvumirwa kana muchema kana ita sei. Anaunzaika masoja kana makateerera kutaura neZimbabwe muno mhambvumirwe kustrike kana ita sei, tivatagara taziva isu vaneZimbabwe tiri kuenda kupi.
Makadi Studio 7, haiwa tinokudai, tinokudai makadaro, rambai nhau dzinozipa dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano, vana Mutsvangwa, vana Munangagwa, vana Murapira, vana Marapira. Zvanzi izvo youth yose iri kuti vaMunangagwa vanovada kuti varambe varipo kusvikira madhonga mera nyanga. Ko zvino takuona matenga, motokari dzepolisi asi nodira vanhu mvura inovava nezvimwe zvakudei kwemuvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamwe vamunangagwa vari kugonyera nyika nhai vanhu wei tipindureiwo nhai tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana yuti yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa ko masoja mumisha yevanhu vari kudeiko chii chakuitika aiwa musade kudaro muchinyepera vanhu chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe
bho here pastudio 7 apa haisi kuno kubho kunoku ishi munoziva USAID vanhu vari muamerica ka mwari varopafadza zvisingaiti avaropafadza vanhu vari muamerica bhozi vanobatsira vanhu vari kunoku asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechechi chinopiwa vanhu neworld food program chichizosvika kunana marozi kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuzimbabwe vanopiwa chikafu chese icha chinotorwa nevashina sabhuku ndo vanotora nemakanzira vanoba munhu wani anogona kutozopesera awana 5 liters yechibage out of kana minute amaini tanzi dzinenge dzauya pawadi but zvizhinji zvese zvinotorwa nemasabhuku nemapurisa avo neemhenge ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwa vanonyorana pachavo iwewo musabhuku nevomushe nemakanzera ezanupf vanhu vazhinji vari kutambura pazimbabwe ndatenda hangu handina hangu mashoko akawanda ndozvandaida kungoti ndizivise chaa vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadza dambudziko ratinaro kunoku madzishe edu nezanupf tarwadziwa pano vanhu varwadziwa hama dzangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mashoko avo tumirai pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda munhau dzemitambo mumhanyi wemuzimbabwe nzendo refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaolympics ari kuitirwa kuParis mumwe mumhanyi wenzendo refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusuwesvondo nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe mumakwikwi e200m Makanaka Ishe Charamba Natapiwa Nashe Makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaolympics Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 abata vari kutungamirira chikwata chezimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathoni tine vamhanyi vaviri Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora avo vachamhanya musi wa11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe
tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu200m Makanaka Charamba Natapiwa Nashe Makarao matambira sei imi zvakabuda apa
izvi ndo zvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa ndisu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari hazvo zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita
tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here
aiwa kugadzirira vakagadzirira chaizvo Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyahorawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvachapa vanhu pakumhanya kwavo
muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino
chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo patisiramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 km vese vanogara mubroti nemarathon vakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naIsaac nenyahora vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani
mujaho uyu uchange uri kumhanyiwa kupi uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo
mujaho uyu uri kumhanywa imarathon saka inotenderera parisi yese ichange ichimhanywa vachitendeza parisese 42 kilometers dzinotendeza muno mbare route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidza kuti vachamhanya neruti vachipfuura nepapi nepapi magadzirirwo akaitwa ruti ndeyekuti ipfuuriwo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira maside memaroad vachiona
Varingisai mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kuma Olympics vanga vari parunare ku France na Marvelous Mhlanganya uye West Studio 7
Ichi waza waza Friday my darling waza Friday
Muchirongwa chedu chemagitare Sondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa na Evans Zininga West Studio 7
Magitare ndakazvitanga somewhere kuma 2015 yazotanga kurekoda album redu mugora 2019
veukama vabereki vaitwo kudi muchizvitanga
na vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare zvikuru sei baba wangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru vatsigiri wangu vose vakuru
saka iri kutambirwa sei muchaunga womumimanzi
pari zvino hatina chekushora mimanzi iri kutambirwa zvakanaka makomenzi atiri kuwana anofadza zvikuru
matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu
Ma challenges atinawo mbasa redure zvemanziri imari kunyanya pamari pakatomi kurizwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tiziva kuti tinokasira kufamba
kupata iye vanokuwana ikupi
vanoda kutibata vanotibata panhamba dzinoti +27 6 8 5 9 2 1 6 5 8 namba idzo dziri pa WhatsApp nemacalls vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo pa TikTok Brighton Chibodo pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express anotitevera ipapo tiripo zvakare
mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu kuti kudii
mashoko anengada kupa kuvatsigiri vedu ndekuti damba refu ratakuigirai tinokumbira mutitsigirewo nekusubscribe kuYouTube kwedu follower mafacebook pages edu muchirequesta mumanzi yedu kumaradio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose tinokutendai nekutitsigira tiri kubva patiri nekwatiri kuenda tinotenda nezvamuri kutiitira
Woza Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa timborova zvishoma nhasi
kambo kandoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kambo kanonzi zita rangu
Aiwa chipo chinenge chiripo awandi muimbi Brighton Chibodo nechikwata cheke chinonzi Thunder Express mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kuSouth Africa. Vatereri musakanganwe kuterera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kuOlympics kumaOlympics kuParis. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokuti yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Só com isso, cara.